Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Thursday, June 19th, 2014. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about government's efforts to combat the rising cases of rape.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voaindebele.com.
Statistics from the ZRP indicate that in 2012 to the first quarter of 2014, a total number of 3,571 adult women and 7,411 female juveniles were raped. Ladies and gentlemen, these trends are unacceptable.
Once again, thanks for joining us, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the rising and disturbing cases of rape in the country.
Zimbabwe Today officially launched a campaign against rape, with Vice President Joyce Mchuru declaring war against rape. Officially launching the campaign, Vice President Mchuru said more than 10,000 women and girls were raped between 2012 and the first quarter of 2014.
But in a major development to combat sexual offences, the United Nations body that deals with women's issues has promised Zimbabwe that it is in the process of purchasing a machine to be installed at Harare Hospital that will provide and detect forensic evidence of rape to police and other stakeholders.
What do you think about this issue? If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. You can also send us a message on WhatsApp, and our number is 1-202-465-0318. Yeah, unjalo ke please.
Onguka Gibbs nasi tira kuti tinge tichitarisa ne nyaya isinganyanyo fadze yekubatwa chibharo kwemadzimai nevana. Mapurisa ari kutaura kuti nyaya dzekubatwa kwevanhu chibharo dzinenge dziri kuramba dzichiwedzera munyika wamuzvinova. Zvinhu zviri kushorwa nevakawanda zvichinzi zvinofanira kuti zvinge zvichimiswa. Gibbs.
Yeah, unjalo ke please. Sizuleke Mchuru lamhla yena on Vice President. Ukati kuluma kuti hayi kwanyangazani kono ku uhlengula abantwana. Labo mama, once ukuqansile sibili kakhulu uthe ngenxa sikhangela ama statistics kwatshengisela ukuthi abadlula i 10,000 badlengula kusukela ngo 2012 kuze kuyefika ka test nje ngo 2014. So ke uthi umkhosi lo wenzakala eZimbabwe kumele ukuthi ukhangelwe ngabantu abanengi basebenze ngamandla wonke ukwenza ukuthi bakuvale lokhu. Uphinde wakhuluma futhi ngokuthi ema church kumbe ngithi enkozweni zokusonta kukhona futhi ukudlengula okuthize. Kube sokubuya nalabo abayendisa abantwana ngesikhathi singakafiki la uthi kuyahlupha. Sokugcela kakhulu mfowethu.
And I think Gibbs, we have our first two guests. First we have Mr. Tandeko Zinti Mkandla, who is a social commentator. Mr. Mkandla, good evening.
Good evening to you and good evening to the listeners.
Thank you so much for joining us. And we also have Mr. Temba Nzou Nenda from Varume Shinurai, Vukani Madoda. Mr. Nzou Nenda, good evening.
Good evening, blessing. Good evening, Zimbabwe, and indeed the whole world. It's an honor to be talking to you today.
Thank you so much. And we are also joined by my good friend, Nyari Mashaya Mombe, director at Tege Life. Good evening, Nyari.
Good evening. Hello, everyone.
Thank you so much for joining us. Gibbs, the onus is on you.
Yes, let's start with you, Nyari. We are told that you actually attended this campaign today, the official launching. Tell us what happened, and we had Vice President Mujuru saying declaring war against rapists. So go ahead.
Yes, I think this is a much welcomed move. From the VP, I also want to just salute the Minister of Women Affairs and Economic Development, because I think she has shown a passion to end gender-based violence and rape against girls and women. So yes, there was the launch to fight rape and violence against girls and women, and I think this is quite a welcome move. And I think what we're expecting now is more action. I think my sitting there, all I heard was, now that we have launched this, we want action. And so the basic of it was that they are promoting a multi-sectoral approach to ending rape and violence against women and girls, and just generally violence against everyone. So, yeah, this is good, finally. And I think when we begin to talk multi-sectoral, to say what is the justice delivery saying, what is the police saying, what is Minister of Foreign Affairs saying, what is Minister of Education saying, I think. And all other stakeholding sectors, I think we are towards something, but we wait to see more action taking place.
Thank you so much, Nyari. Let's bring in Mr. Nzou Nenda. What is your take on this issue? We understand from the statistics availed to the media by the police that the problem of rape is on the increase.
Indeed, as an organization that I represent, Varume Shinurai Vukani Madoda Men's Forum, we welcome government's efforts now to try and increase their effort in trying to arrest the problem of rape against women and the girl child. We have always been fighting against this scourge, but we as an organization would hope for one day, just one day, that the government, as our government, will widen the scope to cover also the boy child and the man, because violence has indeed, is actually indeed affecting men as well as it is affecting the boys. You will probably remember, or it probably hasn't come to your attention, that our government, through the Ministry of Women Affairs, Gender and Community Development, they distributed a commissioned research report, which is titled The National Baseline Survey on Life Experiences of Adolescents and Adolescents Report, which has actually showed disturbing statistics of the boy child and the man's experiences affecting them sexually, which we think government should actually respect its own commissioned research to widen the scope to cover men as well. You also remember that SAFAIDS at one time did a research which also highlighted that the boy child in tertiary institutions is also facing, more than the girl child, the aspect of sexual abuse which they call probably sex for marks, in order for them to pass. So these are just but two of the instances where men are also facing sexual violence at the hands of other men and indeed other women. So we welcome government's efforts now to arrest the problem of rape, but we want them to go further to amend their laws. Just like even if you look at some of the world's poorest democracies, like Korea, has its laws that protect the boy child against rape. And we've seen such cases happening in Zimbabwe on our highways and in our communities. And indeed, the police availed those statistics today, but it's a shame on the police because they don't even have a database. They at one time, I confronted them personally, and they actually admitted to us they don't have a database of the sexual abuse cases against men and the boy child. And it's a shame on the police. And I think they actually should improve their data collection methods and formula so that they also have these statistics on the abuses of men. So we want our laws also to be amended so that they can protect men and the boy child as well. There are a lot. I mean, violence is not gendered. And what we have come to realize is that it is actually... crossed gender barriers. It is actually we see more and more men being abused, and I think the whole world is in agreement that most men and the boy child suffer silently. It's either they don't report it or they underreport violence against them, maybe be it sexual or otherwise. But violence is also indeed affecting men as much as it is affecting the women and the girl child. And we want government to offer the same support and protection services to men just as much as they do to women.
Thank you so much. Please do stay on the line, Gibbs.
Yes. Where, Baba Mkandla, loko kwa nchungane?
Nkona tu.
Yeah. Masa skangela kuna kui anti-rape campaign lei. Ubona zani ingenzwa njani ukuti lolwe mumbono wako?
Mina ngombono wami kuona umcabango wakho nomcabango omuhle obukekayo okhwabithekayo yinto enyanyeka yona leyo ukudlwengulwa kwabantwana kumbe kwabantu kungagadekeki ukuthi ngowesilisa ngowesifazana intombazana umfana mbe yini ukudlwengula ibuthakathi ibudlova ibugebengu akula kubala esingahi ngithola sibe lichaza ukuthi into le imbika ungakanani kodwa ngibe sengithithi mina sithemba ukuthi khonoko kade kukhulunywa kayisiyo ndaba nje emnandi yokuthi abantu banambithe behlezi emahotelini benatha amanzi aqandayo ukuthi ayi-mineral water besidla kokha abakudlayo betshelana ngento enhle kodwa kumele bayithathe into le bagijimelayo bayifikelayo phansi ngobana laba ade betshelana bayayazi into le ukuthi ini into zikahulumende ziba ngakhona lokuthi yabe imibono emihle kodwa ziphathwa njani ukuze ziyefika zifinyelele emntwini osekhaya khathana la madolobho khathana lama-wilis khathana lamaphembandaba kumele into le ihlelwe ngendlela yokuthi kumele iyefika khona phana lapha ocabanga ukuthi ayisezifike khona lapho kulabantu kufuneka abantu phansi bathwale ilizwi leli ngendimi zabantu abahlala khonapho ngamasiko abantu bona lamo bathengise ukuthi ukudlwengula yinto embi kungabi indaba ekhulunywa emahotelini kuphela le mawayilesini njengoba zikhuluma kayehle iyefika ebantwini bonke bathengiswe baziswe baqondiswe ukuthi amalungelo abo xa bethe badlwengula ami njani kwenziwani mina ngikhalela ukuthi kayehle yehle iziyefika ekugcineni ebantwini.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke Baba Mkandla. What Mr. Mkandla was saying here is, you know, he hopes that this campaign will even spread to rural areas.
Mm-hmm.
Because in most cases, you know, politicians and others, they campaign using, you know, hotels, you know, and other venues. But at the end of the day, it ends there.
Mm-hmm.
So he says, can it spread to rural areas where traditional leaders can be used too? You know, to campaign against rape.
Erika, it's to rimu tuire rodo yukutanga. Mkoma Donald Magadi. Aiwa tiripo murikuona sei nyaya dziri kunzi dziri kuramba dzichiwanda idzi dzekuti madzimai nevana vari kubatwa chibharo.
Aiwa,
tinotenda zvikuru mukoma Donald nekupinda. Tinotenda zvikuru mukoma Donald. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Donald. Tinotenda zvikuru.
Aiwa.
Regai tiuye kuna muzvare Mashaya Mombe. Muripo here? Ngati tarisei dambudziko iri riri kutaurwa nevamwe kuti nyaya idzi dzinenge dzirikungoitwa madhorobha uye ndeipi kurudziro yamungapiwa imi vanasikana vanenge vachibatwa chibharo asi vachitya kutaura zvinenge zvichiitika muupenyu hwavo?
Ini hangu ndinoda kuti ndipe kutenda kune mutori vatauri vapfuura vari especially vanababa mukandla nemukoma vapedza kutaura ivavo nekuti nyaya dzavari kutaura dzakakosha kuti ngatisvike kumaruwa. I think nyaya iripo ndekuti ngati nyatosvika ikumaruwa ehe zvalaunchwa mutown. I think ndo panga kunge vari kungotsumirawo zvazvitaurwa nevanga vari pamusangano wanhasi kuti tikuda action. Part of the action that we are doing is to do the action. Yes, we should have to join our members to talk about the issue. So that we join our discipline of matches. So that we join our discipline of pace. So I think it is a matter of not only the good men who are there, but also the talent of the country. We should learn that if we are going to be part of the future plan, we should be thinking of one. Tipinde kumaruwa kwese, tipinde muzvikoro zvese, tipinde mumachechi ese, tipinde pese pese pada kupinda nekumabasa, tipinde pese pese panenge pachida kupindwa pachirwo. Saka ndikuona iri nyaya yakanaka yekuti zvinge tichisimudzira nyaya idzi. Ndikuona kunge tiri panyaya yekuti yekurepwa kwevana vasikana kuti kubatwa chibharo kwevana vasikana nemadzimai. Zvakakosha kuti tidzidzise vasikana, zvakakosha kuti tidzidzise madzimai. Manhambozi evana vakomana ari kusimukirawo mbijana mbijana. Vanhu vangotaura kuti zvakanyanyira kuvakadzi nevasikana. Ndikufunga kuti zvataurwa nababa mukandla zvekuti ngazvichive zvinodzidziswa munhu wese. Munhu wese ngativa pachopi. Munhu wese ngadzidziswe. Vakomana ngavadzidziswe kuti zvakaipirei, zvakanakirei kuti vanasikana vasarepwa. Manamai vachidzidziswawo nevarume vachidzidziswa kuti zvakanakirei kuti nharaunda dzedu vakadzi nevanamai vagare vakachengetedzeka. Saka ndikuona iri nyaya yekuti tataura yemulti sectoral yekuti matanho zvibande zvese zvegovernment vanhu vese zvavo even paprivate sector maorganization ari muprivate munhu wese nhangova pato dzive nyaya dzekuti tiri kutaura ende ndikuona kunge zviri kuda kuendeka nekuti muno matanganwei And then the Rombo Nakanaka and Nash, Panemo in the session, but Kitu, what about the Tower and me?
Aiwa, tinotenda muzvare mashaya mombe. For those of you who are just joining us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about worrying trends and statistics. Members of the Zimbabwe Republic Police are reporting that cases of rape are actually on the increase. And Gibbs, let's quickly read what some of our listeners are saying on Facebook and
certainly.
WhatsApp.
Mm-hmm.
Let's start with WhatsApp. Dominic says, let them be sued and prisoned for life. Tino says, when one rapes, he must rot in prison. And Peter says, most of the rape incidents are politically inclined. The youth militia of a certain political party just abuse women, thinking that they are above the law. It is bad. Carrington says, I applaud the government for that campaign. Innocent children are being raped and some cases go unreported. Richard says, they are trying to buy votes from women as they know that women have the largest portion in the country, or they are the majority. Yes, we don't promote rapists, but the way they are now doing the campaign means something. Gift says, yes, raping minors is child abuse. The detractors, or the perpetrators rather, must suffer due consequences. Government is doing the right thing. Romeo says, there is nothing like rape because it is now exaggerated. How can one rape his own wife? Munu, we go to Filani. He says, perpetrators must face the music. And then we have Ernest, who says, true rapists must save life in jail without amnesty. However, some women are framing men so that they will be arrested and be jailed for crimes that they did not commit. And then Creon says, rape is a sin. Gibbs.
Then on Facebook, Blessing, we've got Tafa, who writes, government should create more jobs and provide free education, as most victims are poor Zimbabweans who are raped for food, education and shelter. Then what Alec Siziwa writes, it is a shame that men do such things. They need to be punished, but castration is inhuman and should not even be contemplated. And then remember, some men are in jail for a crime they did not commit. I also feel the victims need more help than presently offered. So at the moment, we got those messages. Blessing.
Felix, Magadim Koma Felix.
Magadio.
Tiripo, muri kuona sei nyaya kubatwa chibaro kweva nane madzimai.
Inya ino nyadzisa zvikuru bati ndiri kuona kuti nyika yedu ka tiri vanhu vanoda kuhanda nemunwe. Tiri mhosva ndeyedu kusanganisira imimi vari imomo neni ndiri ndakamira panapa. Ndiri kunzwa muchiti hanzi ngatiendese nyaya iyi kuma vanhu vazoziva. Tine nyaya iri mubhaibheri mukatarisa Genesis chapter 34. Pane nyaya yerepu yakaitika ipapo. Mukaenda paGod's commandments ari 10, pane 1 unoti thou shall not covet. Handitika covet munhu anochiwa munhu kuti amurepe. Hakuna munhu anorara nemunhu waasingade. Handiti okay, toenda pa solution. Pa solution ngatiitei database ndikona macriminals ese vanoripawa toona kuti kukura kwavakaita vakakura vari mhuri ine baba naamai here kana kuti mhuri ine single parent handiti ka kana taona database iroro ivo tovabvunza kuti sei muchirepa toona imwe mubvunzo ipapo then vatiudza tovabvunza kuti munofunga kuti muregere zvinhu zvakadai izvi munokwanisa kuregera sei votipo solution from their side handiti ka kwozoita mapfekero anoita vakadzi chaiwo chaiwo muzimbabwe ekupfeka mini nekupfeka mbatya dzinobata zviya zviya ngavasada kuhanda nemunhu wekuti hanzi vanhu vanongorepa kubva mukukuda kumwe kuona kunokonzera kuti munhu arepe ehe toenda Zimbabwe ngairiduce number yevanhu vanoita masingle marriages handiti masingle parents sorry vanhu vanongomitisa vakadzi obva asiya kwozoitawo vakadzi vanongoti amitiswa ngoti murume uyu handimudi obva atoenda kukudza mwana chaiko chaiko mamoral standards anoleka saka mwana anoda kukudzwa mumhuri ine mutemo wakasimba zvekuti anoitawo hanya nevamwe vanhu mukati meupenyu zvinonyadzisa nyika yezimbabwe kunzwa vatungamiriri nevemasangano vachitaura zvinhu zvakadai ngatidzokerei kuunhu hwedu hwezimbabwe chaiwo chaiwo kuti mwana anokura mucommunity anokura mumhuri ine vabereki
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Felix
ndatenda chaizvo
tinotenda muzvari mashaya mombe ndira kuti mupindura hanzi zviri kupfekwa nemadzimai pane chakaipa here kuti munhu apfeke zvaanoda
maita zvenyu nekuti ndandakuda kutouya ipapo ndisina kukokwa ndati tingotaura namukoma Felix avo vanga vachifambafamba nebhaibheri ndiri kuwirirana nezvavari kutaura zvokuti bhaibheri naro rinoramba nyaya dzekurepwa asi even bhaibheri racho richiramba nyaya dzekurepwa harina parinojustifya kurepwa kunoitwa kwakaitwa mubhaibheri and I remember kuti pane yakaitwa kuti mumhuri yana ithink kwava naatozoti vana vani akarepa shuti vateuyayo hazvimbori nei nezvekupfeka saka ndoda kuda kungogadzirisa rezimbabwe yatateerera nevari kumusha ondozova tv radio station yedu iyi inobata telefona rumanisha tikadaro tingarasitwe nyika zvakaipisisa hapana anobvumidzwa kubata ine one isu takakurira kumusha tigezera padunhu parenzi vachii parikova paipai but varume vekumusha vachitodedzera kuti takupfuura hazvimbobvumidzwa hapana reason yava kuti hapana chikonzero chinobvumidzwa kuti munhu abate chibharo ndinoappreciate hangu kwavari kubva nabvumidzi yavanyatozi asi mutemo hauna unombokodzera kuti munhu abvumidzwe kuti abate chibharo nyange ukawana mukadzi akarora pasaidi perod ari kutambura iva murume varume chaivo vanoda kubatsira varume chaivo vana baba chaivo vanopfudzidzira kuti kwamai vava vashama sei kwomwanasikana weashama dzidzo modzidzisa ndii modzidzisa hatititi violence wenote violence nation we cannot promote violence handizvo kana tiri kuti vasikana vakapfeka manini hembe dzinobata toti takunorepa itslawlessness kuramba mitemo tinenge takukudza nyika inenge Sodoma neGomora inoramba mitemo asi kana vanasikana vedu vachipfeka aiitiizirota zvinoona vana vanodzidziswa ndizvo ende vanodzidziswa nanamai vanogara nemababawo vodzivana nababa ndoda kukurumidza kuti ndibve ndataura kuti ngatisakanganwei kuti tiri nyika dzakakura ichipeka chachiko andizvo nembe vanhu vaifamba zvipfuva zviri panze vana mai nevasikana hapana ivabata vaifamba kwesoku kwakavhurika ndiika generation iripo kunonzi kuhwanda nemumweka ndokwatakuda kuita kwekunyetsera kuti vanhu ngavaite basa rekuti vaee aiwa ngativei vanhu vanonzira ngativei vanhu vane hunhu unhu unoreva kuti tinovakana
muzvari mashaya mombe muzvari mashaya mombe tiri kudzoka muzvari mashaya mombe tiri kudzoka kwamuri chimbobatai makadaro muzvari mashaya mombe batai makadaro Mr. Mukanja and also our listeners please stay on the line we'll be back
stay wakum zimbabwe asirshochin liko እስካሁን እንዳፈሰስነው ደምና ሀብት እንደገና መድበን መዋጋት የሀገሪቱን ችግር ለመፍታት አያስችልም ነው ያሉት ፕሬዝዳንቱ።
አድማጮች ስርጭታችንን በዚሁ አበቃ ነገ ምሽት እንገናኛለን አሁን የትግርኛ ስርጭት ይቀጥላል በእኛ በኩል ሰላም ተናደሩ።